Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 11, 2017. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya yekukura hundi pamwe nekuburiswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kana kuti human trafficking. Bato rinopikisa reMDCT roshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobaiwa mudede pabasa kunyanga hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akapfuura.
Vamudede has been over the years a complice to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Nyaya dzeuori dzoshoropodzwa apo Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day.
Izuva rakakosha rekurwisa uori pasi rose, nyanyei tichiona munyika yedu yeZimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yeuori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobaiwa mudede pabasa kunyange hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akakwana. Sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America vaDeni Moyo vanoti kwemakore akawanda vana veZimbabwe vanga vachichema nemabatirwo emabasa navamudede zvekuti vanokatya madzwa kuti sei hurumende iri kuda kuramba yakavabatirira. Bepanhau reHerald rinoti gurukota idzva rezvemabasa nevashandi amai Petronella Kagonye vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti kunyange hazvo vamudede vasvika makore ekuenda pamudyandigere hapana kwavari kuenda sezvo hurumende ichiri kuda unyanzvi hwavo. Asi vamwoyo vanoti hapana unyanzvi hunoshamisira hunganzi huri kuchengeterwa vamudede pachitariswa kukanganisa kwavanonzi vaiita basa zvikuru mukuwaniswa kwezvitupa nemagwaro ekuberekwa. Vamwoyo vanoti sebato vakafadzwa zvikuru nekusiya basa kwevaivesa chigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vachiti vana veZimbabwe vaichemawo zvikuru nemafambisirwo ainzi aitwa basa neZEC iri pasi paamai Makarau. Pari zvino vamudede vane makore 43 ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwoyo pamusoro penyaya iyi.
Takabvira kare tichirwa kuti toda chinjo pavanhu vanochengeta nyaya dzeregistration evanhu vedu. And vamudede has been over the years a complice to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Tinoona kuti amai Makarau vanga vachipomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta vamudede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiwo zvevanhu. Kana vanhu vadi vamakarau ngavaende because havasi kutedzera zvidiwo zvevanhu. It is the same process navamudede. Vamudede is registered general. Vakatadza vakavhotesa vanhu vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti vamudede vanofanira kuenda because iyi reform yatiri kutaura ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu veZimbabwe kuti vawane rusununguko rwekuchuza maleaders avanoda hawafanire kunge vachitungamira.
Asika va moyo hurumende iri kuti vamudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura, saka vavachengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iyo?
Experience zvano hatiidi, because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. Vamudede is an opportunity dai angachida kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kumira vachichengetedza vachimirira hurumende yavanoda, but vamudere vakashudza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that vamudere would have brought to the table in the present circumstances.
Vanga vari sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America, vaDan Moyo vari parunare kuLeicester kuEngland neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achikurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naWolfman Ncube rakati zuva iri rinocherechedzwa pachirangarirwa vanhu vakaparara munguva yegukura hundi, vakaparadzirwa misha nemurambatsvina, kutorwa kweminda nemhirizhonga kubva muna 2000, mhirizhonga mune zvematongerwo enyika, kushungurudzwa kwevanhu nenzira dzakasiyana-siyana nezvimwe zvakawanda zvinotyora kodzero dzevanhu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotiwo ari kukurudzira hurumende kuti irwise nyaya yekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Dingindira regore rino rakanga rakanangana nekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose, kana kuti recognizing the work of human rights defenders worldwide who act to end discrimination. Ngatinzwe hurukuro yatakaita nemukuru weZim Rights Voke Machisa pamusoro pezuva iri.
Chekutanga ndechekuti tinonzwa kuti sunungukei padiki diki nokuti vamugabe vanga vachinyanya kumbunyikidza kodzero dzevanhu vakabuda. Asi tinotishushikanei bichana nokuti mabvisirwo akaitwa vamugabe anga asiri maringe neconstitution yedu. Asizve tinowanikwa tichiti taifara nokuti paitungamira masoja kuti vamugabe vabve, tanga tichirwira yatingati isusu common enemy muZimbabwe. Saka tinoshuvira kuti vamunangagwa, sezvo vave kutonga vave panyanga, vazive kuti mhuri yeZimbabwe inoziva kuti ZANU-PF yakambunyikidza kodzero dzevanhu zvakakura sei munyika, tichitangira kunana gukura hundi tichiindirira mberi kusvika kunana 1997, 1999, 2000 kusvika 2008. Ivo vamunangagwa vanoziva kuti ishuviro yemhuri yeZimbabwe kuti tisangovharire pasi nyaya yegukura hundi. Tasvika panguva yekuti ivo vamunangagwa vachitaridza pachena kuti vanoshuvira kuti mhuri yeZimbabwe isungunuke zvikuru kumahuman rights. Kana tichitarisa nyaya yekuti maelections anofanira kupinda pane mitemo yakaringana inoita kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe, uye maelections aitiwe ari free, ari fair, agonzi izvi ndo zvabuda kumusarudzo zvakanaka. Saka maelectoral reforms anotaurwa pachirungu ayaya akaitwa zvinoita kuti vamunangagwa vawanikwe vakachena nehurumende yavo. Uyezve inini chandinoshuvira ndechekuti pasave neeriri violence inoitika patinenge takwinda kumaelections, masoja edu adzokere kumabarake.
Totarisawo kuti muZimbabwe mune komisheni inorwira kodzero dzevanhu. Muri kuona iri kupiwa here mukana wekusenza zvakanaka, tichitarisawo iro zuva rehuman rights kana rekodzero dzevanhu iri?
Inini ndinoda kutenda kuti tine komisheni takatozvipindira kuti irwire kodzero dzevanhu. Hongu vanosangana nezvininga mupinyu zvakawanda, asi regai ndipupire inisa Okay Machisa ndichiti Zimbabwe Human Rights Commission so far yatishandira zvinotidakadza zvinotifadza zvikuru kana tichitarisa panguva inenge ichiitwa sarudzo panguva inenge ichiatingati mabielections pachirungu aya aiitwa ayaya vainyatsotaura vachitonongora kuti idzi kodzero hadzibvumirwe iko zvino vari kushuvira kuti vave nemutemo wakazara usingasanganisiri kuti pavanenge vachiita basa ravo mapurisa apindire vari kuda kuzama kuzvipatsanura kubva kumapurisa ende ichocho chirongwa chekuti kana vakuita basa ravo vasazowanikwe vachiita sekuti vanopingwa ndare nemapurisa saka kuti iwaro chiga chakaiswa ichocho icho muconstitution kana kuti muact chadziiswa chanyatsomeka shuwa kuti Zimbabwe Human Rights Commission inoshanda isingapiringanidzwi nemapurisa saka inini pakupembera kwavari kuita zuva rekodzero dzevanhu pasi rose ishuviro yedu yekuti zvido zvezimbabwe human rights commission zvizadzikiswe vanyatsoshanda vachinzi vari independent pasina munhu anovanzvenzvera
vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimu rights voke machisa vari parunare nestudio 7 vari muHarare sangano reUnited Nations Development Program rinoti gore roga roga mari inosvika trilioni imwe chete yemadhora inoshandiswa mukubhadhara choko muhomwe uye imwe ingangosvika $2.6 trillion inobiwa pagore kuburikidza neuori mupasi rose izvi zvakabuda pakucherechedzwa kwezuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nemusi wemugovera muzimbabwe nyaya dzeuori inyaya dziri kutemesa musoro kana mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa vakazivisa kuti vacharwisana neuori zvikuru mapazi ehurumende pamwe nemamwe mapoka anoshanda nevanhu ndedzimwe nzvimbo dzinonzi dzinoberekerwa uori huchizokura huchitandira nemamwe mapoka ose mukuzeya nezvezuva iri tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga
izuva rakakosha rekurwisa uori pasi rose nyanyei tichiona munyika yedu yezimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yeuori nekuti mari ingadei ichienda kuhurumende kuti ibate mabasa akasiyana-siyana angava kuzvipatara kutenga mishonga kubhadhara vashandi kana kuti kunyaya dzezvedzidzo mari iyoyo haizopindi muhomwe yehurumende inopinda muhomwe dzevamwe ndochekutanga chepiri tinoona kuti panenge pachiitika uori basa rehurumende harifambi zvakanaka kureva kuti veruzhinji havakwanisi kubatsirwa zvakanaka ngatitorei menzaniso kana kuti kunganzi kuzvitupa kana kunovanotora maresinesi ekutyaira motokari nenyaya yeuori zvinenge zvikwava kutungamidzwa vanokwanisa kubhadhara choko muhomwe vaya vanenge vakazvimirira vakamira pachokwadi vanenge vakukanganiswa mashandiro avo saka idambudziko guru rinofanira kupedzwa asi chokwadi ndechekuti pane basa nekuti nyaya iyoyi isiri mbishi kunyanya muzimbabwe tinoona kuti dzimwe nguva vanenge vachifanira kurwisa nyaya dzeuori vari muhurumende havazoiti basa iroro nemazvo vanenge vava kutsvaka kuti kuda hama neshamwari dzinenge dzichiiswa kurutivi saka nyaya yeuori haizobatwi nemazvo kwazvo kwazvo
mungatarisira kuti muzimbabwe zvingatora nguva yakadii kuti zvinge zvichigadziriswa zvinhu izvozvo
kana tichitarisa muzimbabwe nyaya yeuori haifaniri kunetsa kana kutora nguva yakareba kuti igadziriswe asi dambudziko nderekuti kana utungamiri kumusorosoro muhurumende husati hwazvipira kuti zvachose chose vanoda kupedza uori hazviperi zvinotora makore nemakore kana vakangoti kana vachiti nyaya yeuori inofanira kubata munhu mumwe chete kana vaviri inoramba ichingoenda inenge ichinyuka ichinyenga sechirwere chegomarara inenge ichida kuti kana ichinge yakunzi yakutambwa nyaya iyo yekubisa uori munhu wese zvake zvisinei nekuti ane chinhano chipi muupenyu kana muhurumende kana mune zvematongerwo enyika anenge achifanira kunzi kana achinge atyora mutemo kana achinge apinda mune zveuori ngaasangane nemutemo kumatare ezimhosva saka zvinoreva kuti seZimbabwe kune kuda kuti kusimbiswe matare edzimhosva mitemo isimbiswe yozadziswa nemazvo pasina kuti ava ndeve musangano kana kuti ava ndeve chii.
Totarisawo pasi rose huori unenge huri kungowanikwawo mupasi rose, chii chiri kukonzera kuti husakwanisa kunge huchirwiswa?
Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti pasagonekwe kurwisa huori nemazvo, asi chimwe chikonzero chiripo ndechekuti huori hunenge huchisanganisira hunenge huchibatawo vakuru vakuru vanenge vari ivo vanenge vari kumatare ekugadza mitemo kana matare edzimhosva kana vakuru vakuru kune zvematongerwo enyika. Kana pachinge padaro vanenge vasakwanise zvinonzi nyoka hura yezvirume, havachade kuti vaite nemazvo basa rinobata ivo. Zvakarewo nyaya yehuori inogona kunge ichisanganisira vanhu vari munyika dzakasiyana, makambani epamusorosoro. Tinoziva kuti muAfrica makambani kana achiuya vachitsvaga zvekuti zvicherwo kana zvipi vanouyawo nedivi rehuori. Ndo zvinoita kuti zvinetse kupedza huori hwachona. Zvakarewo kana tichitarisa munyika dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kunyanya, hadzina mapazi akazvimiririra anopedza huori akasimba. Matare edzimhosva zinyekenyeke, vanogadzira mitemo zinyekenyeke, mapurisa achowo vamwe vacho vanenge vari muhuori. Saka idambudziko kuti tipedze huori kana pasina anenge akamira chaizvo chaizvo kuti zvipere.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Apo Zimbabwe iri kuramba ichiona tsaona dzemumigwagwa dzichiuraya vanhu vakawanda, vanoona nezvemafambisiro edzimotokari asina njodzi, veTraffic Safety Council vanoti tsaona zhinji dziri kutora upenyu hwevanhu dziri kukonzerwa nekukanganisa kwevatyairi kana kusaremekedzwa kwemitemo yepamigwagwa. Vanotaura vakamirira boka iri vatatenda chinoda, vanoti vatyairi vazhinji vanofunga kuti kufambisa motokari ndizvo chete zvinodikanwa pamugwagwa, vachikanganwa kuti zviripo zvizhinji zvinofanira kuteedzerwa motokari isati yafamba. Vachinoda vanotizve pane vamwe vanokurudzira vatyairi kuti vamhanyise dzimotokari kana mabhazi, izvo zvinoisa upenyu hwevanhu vakawanda vanoshandisa mumigwagwa munjodzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navachinoda.
Tinohwadzwa zvingabudi ndoi ingadai yakapreventeka dai driver wacho namapasenja acho nevakaronga vacho vaita zvavo. Zvicharamba zvichiitika as long as vanhu vasingabvumi kuti tsaona dzemumugwagwa dziri kukonzerwa nehuman mistake kana kuti driver mistake. Iya yanga driver mistake. Maturusi navanhu mumotokari hazvitendegwi nomutemo. Vanhu vacho vanonzi vaichikurudzira vo driver kuti dreivha aifanira kunge achiwedzera saka ndoo mamisteki atoti mukaona isusu seTraffic Safety Council Zimbabwe tinoita tsvakurudza kuti chii chaita kuti chikonzere tsaona. Tinoona human error ichikontribhuta to 94%.
Vanhu vari kuperera mumigwagwa, zvoitwa sei kuti zvinhu zvipindurwe izvi?
Hazvigoni kuchinja kana vanhu vasati vachinja atiiti yavo yekutyaira vasina maraisensi yekuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo, yekusava neunhu hwokutaiwa ngatichii road tesi dzakafanana. Road dzedu dzinhu dzadziri naro, inofanira kutoadjusta isusu avanhu, kwete kuti road iadjuste kwatiri isusu avanhu tofanira kuadjusta. Ndozvoga zvakakonzera paya. That was a very preventable crash here. And we are so very sorry about loss of life here, guys. Niba kakuwala wanuchika kuma 50, but it's no good about the city run. Ngala teriri. Vazive kutisizu turuko nzira taona mkwako.
Tukungu wanazunu zuchiramba zuchitika nyangweiri human error, nyangweiri nyaye kuti motikari ndwe sunakunaka. Tukungu wanazunu zuchiramba zuchitika asipi mtsauko kuwanu wanufiru wane ama. Saka munu watinga pa mosa apachazo ndiani.
Munu isizu kutrafik safety kanzo watino pa mosa. Mutikai we motika. Nema kaya tari ku defensive driving kana maka ita imwe. Kana wosu wakaita defensive driving waterere wa kuterera. Mutika hili yangu tenga kwa motikari yangu zizo hile zide utifambe. Lord yangu yandini yandizo hile. Azio maibizo kudane kwenye wakana paine muna kambani kiza mutika hili uyu. Kuti afambe haine wano wakawanda kutaro. Kwa niwa waine equipment yawe ya malaria. Administration ye that particular trip is supposed to tell us kuti sisa kambu ikika. Tumfara SE wakataura woga kuti naini. Marori, pesa una maikira kumecha uti marori ata kuri equipment kote vani. Mutemo, ilika kuteza kare, atisa ngani si, kakidi yese mende na vanu, maturu suma keto na vanu, mutemo audi zozo, kusefs, kika za teora choku wali tinopera tose. Ati zimiti baka wa uri rana kutukudi, uye taona yaka zaiti kawazari wane 300 mita, basuke kwa waifana kuyenda.
Tichitari sanya ya jima tsaona, zinu munyika pane tsao kwele, ziru kuita nani ere, soko ona kwenyu?
Soko ona kwangu mwanoma izi nazibu kanane vanu avawi. Faibe rino tivanu wangu wanu parano kutako kushai wazivo. Ewe wangu wanu parano kutako kuramba zivo. Nye mota doku izi, zinufamba na vanu, wane wakifarisa, mwanu farisa zokuda kutosona manga. Vanu kanewa farisa ya wanu tipachurungu euphoria. Wanu kangona kuziwa kuti motikari haifani kuwa expression of joy or sadness kana emotion. So wanu wedi waru driver under emotional instability. Yoku farira bava drivo, yoku farira ma graduation avo, yoku farira kuti kavane new leadership. Vajinji wakatofa msuya wakafari kwa leadership uya. Kavane, zine wana kupila ya tine culture of road safety. We want feeding road users. Wanu wanofunga kuti DPE. As long as you are not going to get the candle, you are not going to get the candle, you are not going to
Avanga vari mutauriri weSafety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vari parunare muHarare naTanono Kawande weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo makamarada kubva kuna Sulumani Chimbetu.
Kamara kanda ibe na oka. Katika speakers Bobby Choco Katikati Let's get it clear. Chat it, breaker. Boss, Coco. Yeah, see. Comrade Bazooka, Mama. Shadaya Kevin Crew. This is the captain speaking. Why is the group at me? Commando Kamardara Raposo John Loka Okapa. Yes. Yes. Like seriously.
Kambo makamarada kubva kuna Suleiman Chimbetu nechikwata Orchestra Dendera Kings kachibva kuno ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya dzegukura hundi pamwe nekuburitswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti nyaya dzeuori ndo dziri kudzosera Zimbabwe kumashure. Izvi zvinobuda pazuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri. Ndoti musaenda kure, tisangane zvakare na 2 p.m. nezvimwe zvirongwa. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.